ziva zvinhu zvako sairese mwana mudoko ndakudza ura mapoko haramu isina boko zvanzu dzatambe naningi unokura uri nini satambe naningi tikirira rine bimi nepandaichema zvinhu zvichirema nditori negown nepandaichema hope dzichirema njironga mangwana nepandaisekwa ndichinzi mugenga uyu anenge clown nepandaifamba makilomitazi ndipinde mutown kuti ndipedze masports ndanga ndadikitira ndanga ndasimudzira vandakakwidibira vandakasimukira havachatarikira havachashamisira havachashamisira shami usingadi tichingochifamba laka desikali tabatarukuk hantitali hazvienzaniswe nekurara pasi nepandaichema zvinhu zvichirema nditori negown nepandaichema hope dzichirema nchironga mangwana nepandaisekwa ndichinzi mugenga uyu anenge clown nepandaifamba makilomitazi ndipinde mutown kuti ndipedze masports ndanga ndadikitira vandakasimudzira vandakakwidibira vandakasimukira havachatarikira havachashamisira havachashamisira shami usingadi tichingochifamba laka desikali tapatarukuk antidali hazvienzaniswe nekurara pasi saru iwe koka kumba koka kumba vana vakuchema kuchema iwe vamwe vakudemba kudemba iwe vachitotsvaga mbereko ropa riri muhoteko saru iwe koka kumba vamwe vakudemba kudemba iwe vana vakuchema kuchema iwe vachitotsvaga mbereko shami usingadi tichingochifamba laka desikali tabatarukuk antidali hazvienzaniswe nekurara pasi nepandaichema zvinhu zvichirema nditori negown nepandaichema hope dzichirema nchironga mangwana nepandaisekwa ndichinzi mugenga uyu anenge clown nepandaifamba makilomitazi ndipinde mutown kuti ndipedze masports ndanga ndadikitira vandakasimudzira vandakakwidibira vandakasimukira havachatarikira havachashamisira havachashamisira shami usingadi tichingochifamba laka desikali tapatarukuk antidali hazvienzaniswe nekurara pasi
Able.